semuongorori wezveupfumi, pane mabhiro akati wandei anoenderana nezveupfumi. Pane rimwe rekutangira ndichada kutaura nezvaro reminerals exploration and marketing corporation of Zimbabwe, iye yataimboti MMCZ. Iyo kambani yaiona nezvekutengeswa kwezviwanikwa zvepasi, kana vatinoti maminerals aye. Asi zvaakuitika ndezvekuti kambani yaoda kuti ichishandurwa isangoona nezvekutengesa, asi ione nezvekuti izvo kuongorora nekutsvakiridza zviwanikwa, yatinoti iye muchirungu exploration, yatinoti mineral exploration, kuti tinyatsonzwisisa kuti zvatinoti tine goridhi rakawanda kana kuti tine madiamonds akawanda akambowanda zvakaita sei. Saka ndo zvimwe zvichange zvichigadziriswa nemutemo mutsva iwoyo. Vakataura zvakare kuti izvo mutemo unoona nezvevashandi unotarisirwa kuti izvo mutemo uchatarisirwa zvakare. But mutemo wandanyisira kuti ndi wakakosha mosta uchaitwa ndewekuti yavari kuti izvo public debt management office, iro hofisi ichange ichiongorora zvikwereti zvehurumende zvekunze uye nezvinenge zvakweretwa pamusika muZimbabwe. Hofisi ichange ichiongorora nyaya dzekuti izvo zvikwereti izvi zvichabhadharwa sei uye kana kuti zvichashandwa sei, inyaya huru kwazvo.
Vachisi, munotsinirana here nezviri kutaurwa navameso makuru kana kuti mune mamwe maonerowo pamashoko ava Mugaba?
Ndofunga zvinorakidza zvinhu zvinofadza kunterera zvichitaurwa nemukuru wenyika kunyika yake, zvikuru sei tichitarisa panyaya yekuti Zimbabwe yakamira papi cashless. Dambudziko riripo vajonga nderekuti izvo tinokwanisa kunyorerana zvinhu zvese zvakanaka izvo zvichichiti izvo ndo zvatinoshuvira kuti zvinge zvichiitika. Dambudziko rinozovapo nderekuzoti izvo ndanani vanotyaira mombe idzodzo kuti dzirambe dziri mumuforo. Dzinokwanisa kuramba dziri mumuforo here? Nekuti zvese zviri kutaurwa izvozvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika kune vanhu vasina zvimwe zvinhu zvavanotarisira kusara kwakungoita basa ravo chete. Saka tikatarisa mumufananidzo wokuti izvo amendment yeLabour Act yakaitwa nepariament yonzi no haina kunge ichiburisa nyaya dzakanyatso kukwana between maissues akaitwa on the TNF, inonzi tripartite negotiating forum. Saka tinofanira kudzokerazve kuti panoitwa mamwe maamendments, but nyaya iripo ndeyekuti izvo ko ivo vakambopasisa bill rachina chichi achamboitika kuti variburise sezvavakaita. Saka pane nyaya one yekuti izvo parliament yedu kana kuti government yedu, sikuru sei government yedu iri professional here kana kuti government yedu its partisan, inotanga kutarisa zvekuti chii chinoitika kuparty yedu before vanhu vaseva vanhu vachona varipo ipapapo. Kana tikatarisa nyaya iye debt office inofanira kusimudzwa iyoyo, inyaya tinofanira kutarisa kuti izvo takatoshanda pine IMF, takatoshanda pine World Bank, todzokerazve here kuSAP yakambotikanganisa kana kuti toshanda pachedu through indigenization yatinayo. Saka zvinhu zvakataurwa naPresident Robert Mugabe zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinoshuvirwa in any nation, in any state. Asi dambudziko nderekuti izvo tine government here inokwanisa kuita zvinhu izvozvo nemwoyo wese? Ndo pane dambudziko redu.
Vameso makuru, ndinoziva kuti munoda kupindura ipapa.
Vachifataura nyaya yakakosha zvikuru nekuti munogona kuita murawo kana mutemo, asi kana mutemo wacho usingatedzerwa kana kushandiswa sezvanhu zvinofanira kunge zvichiitwa, hazvina zvatinotibatsira. Pane nyaya yataakambotaura nyaya yatoti ease of doing business, tine yatoti one stop shop yeZimbabwe Investment Authority inofanira kunge ichiongorora nyaya dzekuti izvo vanoda kuuya kuzoita mabhizimusi muno zvinge zviri nyore kwavari. Zvinhu zvakabvumiranwa, asi tikuona kuti inyaya iri kudhonderanwa. Asi inyaya yakakosha uye inyaya inofanira kunge ichiitwa kuti izvo kukwezva vanobva kunze kuti vange vachiwa nemari dzavo.
Vachisi, pane urongwa hwekuti pange pachiwandudzwa kana kugadzirudzwa mitemo ine chekuitawo nevechidiki, munoti iwe imi?
Inini handina dambudziko nezvinhu zvese zvinotaurwa izvi vakandemiro. Dambudziko rinenge riripo nderekuti izvo vanonzi vana chidiki vachona vana chidiki vese here, kana kuti tinotarisa vana chidiki vanenge vachinzi vanotarisirwa nenyaya dzematongerwo enyika.
Vameso makuru, vaMugabe vakataurawo nenyaya yezvehuori yatingati corruption, munoti iwo?
Nyaya yehori, I think ngazvisangoongororwa kuhurumende, ngazviongororwo zvakare muprivate sector, ngazviongororwo mucivil society, ngazviongororwo mune vakazvimirira voga. Ngationgororei kwese kwese tikwanise kunge tichidaro. Asi chakakosha ndechekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kuti ipiwe masimba, ipiwe mari neatoti maresources aya, zvinhu zvinoitira kuti vakwanise kuita basa ravo.